Gwaro rinotarisa mararamiro evanhu munyika rakaburitswa gore rino neZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC, ReZIMLAC 2024, rinoratidza kuti dambudziko rekusashandiswa kwezvimbuzi rakakwira kubva pazvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana muna 2023 kusvika pazvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana gore rino ra 2024. Vachitaura svondo rapera pamusangano wemapazi ehurumende akasiyana siyana vanoona nezvekushambidzika nekuwaniswa kwemvura yakachena, WASH Sector Working Group, sachigaro veWASH National Committee, vatinayeshe Mutazu, vakati kuramba nyika ichinetsekana nezvirwere zvemanyoka mucherechedzo kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeutsanana. VaMutazu vakati zvakabuda mugwaro reZIMLAC zvinoratidza kuti uwandu hwevasiri kushandisa zvimbuzi munyika gore rino hwakakwira zvichienzaniswa negore rapera.
We still have a mountain to climb on the sanitation and hygiene front. We are again based on the statistics from ZIMLAC 2024 point to an increase in open defecation from previous 26% in 2023 to now 28%. In areas, open defecation has gone up 2.8%, and that's quite disturbing to us.
Tichine basa senyika munyaya dzeutsanana, kana tikatarisa mugwaro reZIMLAC ra2024 iro rinoratidza kuti uwandu hwevanhu vanoitira tsvina musiri muzvimbudzi hwakakwira kubva pa26% muna 2023 kuenda ku28% muna 2024. Mumadhorobha uwandu uhwu hwe2.8% vasingashandisi zvimbuzi hunoshungurudza.
VaMutazu vakati zvakakosha kuisa musoro pamwe chete kugadzirisa dambudziko reutsanana, vachitiwo hurumende iri mushishi rekuwanisa vanhu mvura yakachena kumaruwa pamwe nekubatsira mumaguta akaita seHarare neBulawayo kugadzirisa matambudziko ekushaikwa kwemvura nekufambiswa kwemvura dzine tsvina. Gwaro reZIMLAC remamiriro akaita zvinhu kumaruwa ivi rinoratidza kuti matunhu akaita seBinga, Kariba, Chiredzi neLupane ndiwo ane nzvimbo dziri pamusoro pekusashandisa zvimbuzi. Gwaro reZIMLAC riri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumaguta nemumadhorobha rinoratidzawo kuti Mazoe, Mvurwi, Gweru, Muguta nezvishava nemudhorobha ndidzowo nzvimbo dzine uwandu hwakanyanya hwekusashandiswa kwezvimbuzi. Mukuru weHarare Institute of Public Health, Dr. Amos Marume, vanoti kupararirawo kwezvirwere zvemanyoka zvakadai sekorera kumamisha mucherechedzo wekuti dambudziko rekushayikwa kwezvimbuzi richiriko mumamisha. Dr. Marume vanoti zvakakosha kuti vanhu vawaniswe dzidziso yezvakakoshera kushandisa zvimbuzi pamwe nekuti hurumende ise zvirongwa zvinosiya veruzhinji vane zvimbuzi kumaruwa.
Kurudziro yatinayo yekuti vanhu vawane dzidziso dzokudzidziswa kuti kusashandisa zvimbuzi kune njodzi, especially kumamisha, kwekuti tinowana futi mvura dzedu mumatsime anogona kunge asina kuvharidzirwa. Idzidziso ichiri kutodiwa. Anodiwawo futi maprojects iwayo kuinikareja kuti zvimbuzi zviwande mumaruwa. Vanhu vakawanda vashandise zvimbuzi zvinotidzivirira pazvirwere zvakawanda, especially zvemanyoka.
Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti zvinoshungurudza kuti uwandu hwevanhu vasiri kushandisa zvimbuzi huri kukwira munyika pane kuti hunge huchiderera, vachiti kumiswa kwechirongwa chehurumende chaiwanisa vagari vekumaruwa simende yekuvakisa zvimbuzi kwadzosera shure kuvakwa kwezvimbuzi kumaruwa.
Kare kare vanhu vekumamisha vaipiwa rubetsero rwezvinhu zvakaita sesimendi iye wozotsvagawo zvidhinha kana nabhiridha, izvo zvakaita kuti musha wega wega makarekare unge uine chimbuzi. Asi tiri kuda kuona kuti mazivano vanhu nekuda kwekuti havasi kupiwa rubatsiro irworwo, munhu anotovaka kicheni, otovaka bhedhuru yake asi dzimwe nguva pamba kana kuti pamusha pasina chimbuzi.
Varusike vanotiwo dambudziko revanhu vanozvibatsira vasiri kushandisa zvimbuzi rave kukurawo mumadhorobha nemumaguta nekuda kwekushayikwa kwemvura yekushandisa muzvimbuzi nekusavepowo kwezvimbuzi munzvimbo dzinosangana veruzhinji.
Zvimbuzi vanogona kunge vainazvo mudzimba, asi nekuda kwekushayikwa kwemvura zvekare vanhu vari kuita dambudziko iroro rekupedzisira vaenda kunozvibetsera kuti matondo tunenge turi papedyo nekwavanogara ikoko.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Tshumba vanotiwo zvakakosha kuti veruzhinji vanzwisise kuti kushandisa zvimbuzi kunodzikisa dambudziko rezvirwere zvemanyoka. Vakakurudzirawo makanzuru nehurumende kuti vawanise vagari vemumadhorobha mvura yakakwana.
Idambudziko rinoda kugadziriswa, asi vanhu vanodawo kuramba vachipiwa chenjedzo, vachipiwa dzidziso, uye vanhu vacho vanenge vadzidziswa vachizoratidza kuti wazvinzwisisa wave kuzviita mukati medzimba dzavo, vachiitavo utsanana.
Vashumba vakurudzirawo kuti zvimbozi zviri munzvimbo dzinosangana veruzhinji zvikuru mumaguta nemadhorobha hazvifanirwi kuvharwa munguva dzeusiku, vachiti zvindizvo zvimwe zviri kuzotuma kuti vanhu vazvibatsire munzvimbo dzisina kukodzera. Mukuru wecommunity water alliance vaRuben Akili vanotiwo zvakakosha kuti hurumende iwanise makanzuru mari dzekuvandudzwa kwematunhu kuitira kuti mari idzi dzishandiswe mukusimudzira nyaya dzeutsanana nekuwaniswa kwemvura.
Itarisiro yedu kuti mari dzedevolution idzi dzive dzinosvika kuma local authorities kana kuti kumakanzuro nguva iripo uyezve dzichisvika dzakati kwanei. Zvinotibatsira izvozvo nechikonzero chekuti pana tinochipa chirungu macapital project, ka mari iyoyoyo devolution ikauya nekuchimbidza zvinoita kuti mari iyoyoyo inoshandiswa macapital project akafanira nekurepair ingava michina kana kuti kugadzira michina isiri kushanda zvakanaka nechekuita nekufambiswa kwetsvina kana kuti mbombi dzinofambisa tsvina.
Sangano reWorld Health Organization rinotiwo kusavapo kweutsanana hwezvimbuzi kunokonzera ndufu dzemanyoka dzinodarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nezviviri pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.